pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nasi. Yanga iri mvenge mvenge apo tanga tiri kungotaura nehama neshamwari vachimhoresana uyezve tichinzwa mumanzi waBoom Battle achiimba iye naJazz Signal.
Inoitwa Boom Battle kana kuti Albert Mushore ndozi tari kuzvarwa naro. Vanondiziva vanondiziva nekudonhedza musika. Song yekuti mairevei nakaita naJazz Signal vamwe vanomuti tirarira. Song takaita mushure mekunge vanhu vanetsa nekubvunza kuti ko mai mbonyatsorofunga sei chii changa chakubatai kuti muzika udune. Saka Just Signal akandiya kwaone concept yacho yakati ngatiite something like an interview. So ndo mabudiro akaita kom song yacho. The recording was done by T-Man Mount Zion. Saka kune vaye vanga vasingazive kuti chii chaedza kurehwa pakadonhedzwa musika. Ndovataida kuedza kuonesa kuti aiwa panga paionekwa zvimwe zvinhu sematauriro ainongoita song yacho. Ndanga ndaona zihevhi mushina araifamba richigwina gwina nakabva ndatofunga Katarina atikasara takastika pakona. Yeah, mari kune vanogeza.
Attention, Shira, swa, inindindarira.
Well, it's a Boom Battle, Charles.
Go buy my revel, Zamani, for my gatsimai, you wanna donate some music.
Ako, you wewe signare, why rewe, for why it's a tirarira.
Darira, why you man, see, I know him, but you will say, you are a
Anangadana, kiru, anamai, wakanaka, waiko, zereza, nyakanyaka. Andangada, ona, zihevi, mushina. Araifa mbariche kwina kwina nakapanda tofunga Katarina tikasara takastika pakona
kunyepa dansa munarutiva amuni kuwana panombururuka nziva ndapa munaburisa zvaka netwani manongesera muchibva matera.
Hello, this is Marvelous Magadiko.
Ah, tiri wadi tiri kunyatsonzwa kuti aiwa muri kudhukirwa kwamuri ikoko matiko mukoma jo.
Ndati mbirai takada taura pamusoro penziyo yamuri kuridza iyi inondibata bata ino ende yakarohwa inonakidza nziyo izvo kuti oga vane ropa rinomhanya mumuviri.
Kana muchiinzwa munofunge iko mukwasha ipapa.
Ndiyai takaro ndofunga ndangaro dzangu dzinoenda kure zvakanyanya kana ichirohwa nziyo iyoyoyo. Ndiri kubotswana kupalati ndobva ndazaya kumusha zvendiri kufunga kumusha.
Hello, this is Mavhe Mahadi. Ndiri raiti zvangu.
Munofunge iko nekarwi yako?
Karuya kakanonakidza zvisingaite. Kanondidzora ndangariro ndobva ndatofunga kutombodzokera kumba chaiko. Ndiri kuCape Town.
Muri kutaura nafungai chidoko.
Muri kupiko sister?
Ari mumaarabhu. Aiwa ina akanyatsonditira zvakanaka nekuti ndiri doorframe. Handina musika wandinodonhedza saka akanyatsondibate mushi.
Aiwa batiri madoorframe. Tine kugarisa chete saka hapana chatinozunza hazvizonyatsoita ba.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.